Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti hurumende haisi kunyatsooneka paimire chaipo mune zveupfumi sezvo mashoko airi kuburitsa asiri kuenderana nezviri kuitika pasi. Izvi zvinotevera mashoko egurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube ekuti upfumi hwenyika hwave kutanga kugadzikana zvichitevera matanho akatorwa nehurumende gore rapera ekuderedza mari inoshandiswa nemapazi ehurumende pasi pechirongwa cheTransitionary Stabilization Program. Ukuo gavuna weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vakatiwo kushaikwa kwemafuta ekufambisa munyika mucherechedzo wekuti kushanda kwemakambani emunyika kwawedzera. VaNcube vaudza bepanhau reHerald kuti hurumende iri kutarisira kuderedza kurasikirwa kwehurumende nemari kubva pazvikamu gumi nezviviri kubva muzana muna 2018 kudzika kusvika pazvikamu zvishanu kubva muzana mugore rino, vachiti izvi zvinoitika chete kuburikidza nematanho anosanganisira kumisa kushandiswa kwematreasury bill, mutero unobatirwa vari pamusoro muhurumende, kumiswa kwevamwe vechidiki vakanga vapinzwa mabasa zviri kunze kwemutemo, pamwe nekumbosendeka chirongwa chekutengera vadare pamwe nemakurukota dzimotokari dzekufambisa. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vachausi mutasa vanoti matanho ari kutaurwa namuzvinafundo Ncube aya anogona kunge akarerutsa zvimwe zvinhu asi zvisingabatsiri vana vezimbabwe vakawanda.
Zvavari kutaura vanogona kunge vakazviita zvichirerutsa zvimwe zvinhu, asi hazvisirizvo zviri kunyanyonetsa vanhu vezimbabwe. Nyaya iri kunyanyodikanwa inyaya yekuti pave neproduction nemabasa, nekuti kana tisina maexports atiri kuita nyika haigoni kunatsobudirira kana isina industry.
Panyaya yekuti vemakambani ndo vari kushandisa mafuta akawanda zvichirevawo kuti vawedzera mashandiro avo, nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe vaJohn Mufukare vanoti mashoko aya haasi kuonekwa nekuti pasi zvinhu hazvisi kushanduka.
Argument iyoyo takainzwa kakati wandei chaizvo. Chinotishamisa ndechekuti makambani acho anonzi ari kuwanda iwayaya ari kumboshanda ari kupi? Nokuti isusu chatiri kuona on the ground is a situation where companies are downsizing, vanhu vachitonzi chimbomirai kuuya kubasa.
VaMufukare vanoti dambudziko riri kutoonekwa nevemakambani nderekushayikwa kwemari yekunze yekuti vatenge zvavanoda mukuita mabasa avo, sezvo nyika izere nemari yeRTGS dollars chete iyo isingakwanisi kushandiswa kunze. Hurumende inoti iri kuedza nepose painogona kumutsiridza upfumi hwenyika kuburikidza nekuumba pamwe nekusimbisa ukama nenyika dzakaipoteredza. Izvi zvinotevera musangano wakaitwa weBinational Commission pakati pehurumende yeZimbabwe nehurumende yeBotswana pamwewo nesvondo rino pakati pehurumende yeZimbabwe neSouth Africa uyo unonzi pari kunyoreranwa zvibvumirano zvakasiyana-siyana. Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU-PF mudunhu reWashington DC muno muAmerica vaFrank Guni vanoti zvibvumirano zviri kuitwa pasi peBinational Commission zvakakosha zvikuru.
Aiwa, isusu sekuona kwedu tinoti chinhu chakanaka kuti hurumende yeZimbabwe idyidzane nedzimwe nyika dzingava dziri munharaunda kana dziri kurewo kuitira kuti ukama hwedu nenyika idzodzo huende pamberi. Mukudyidzana umu ndo munobva mazano angava ekuvaka upfumi, angava ekuti tigarisane zvakanaka nekuita ushamwari hwekutengeserana kana hwekuti tipananewo mazano ekuti nyika dzedu dzibudirire.
Asi vamutasa vanopesana nemaonero avaGuni aya.
Ayo agara aripo especially neSouth Africa, asi dambudziko riripo nderokuti Zimbabwe hainyanyi kuwana kana kuti kubenefita kubva kwazviri.
VaMufukare vanodzoka vachiti chinongodiwa pari zvino chinofanirwa kuteverwa nehurumende kudya chayauraya, sezvo zviri kuitika pari zvino zviri kusiya hurumende ichishandisa mari yaisati yabata mumaoko.
The only way tinokwanisa kugadzirisa zvinhu zvedu izvi is through fiscal policies. Fiscal policies tadya chinhu chatiinacho, hatisi kudya chatina titauraya.
Pari zvino nyika yakatarisana nematambudziko akawanda mune zveupfumi anosanganisira kushayikwa kwemafuta ekufambisa, kushayikwa kwemari yekunze, kushayikwa kwechingwa nezvimwe zvinodiwa neveruzhinji zuva nezuva. Izvi zvinonzi zvinogadzirisika chete kana hurumende ikatora matano ekuti mari inge ichichengetedzeka uyewo ichiudza veruzhinji chokwadi.